vachitaura pamusangano uyu vanxube vakavimbisa kuti bhajeti ravo rinenge rakanangana nevarombo. Asi nyaya yakanetsa zvikuru kumusangano uyu ndeyekushaya simba zvinotyisa kwoita dhora remunyika. KuRBZ dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika makumi mapfumbamwe kana kuti 1:90, asi pamusika wemukoto paanotenga nekutengesa vakawanda, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora mazana maviri emunyika dzimwe nguva kana kuti 1:200. Vanxube vanoti havasi kuzomisa kushandiswa kwedhora remunyika sezviri kudiwa nevamwe. Ko, nhengo dzeparamende dzakaona sei musangano uyu? Totanga nekunzwa kubva kunhengo yeparamende yakazvimirira ichimirira Norton Vatemba Muliswa.
Isusu tiri vanhu vanoda kungoudzwa chokwadi, saka inonzi inofanira kunge iri pro poor. Kasi tichitarisa papro poor ye2021 yakanetsa nenyaya yeinflation. Inflation iri kunetsa, tine dambudziko rekuti tine payroll market rate and then tine auction rate. And iyo hurumende yacho ndiyo futi iri pamberi pekutekisa mari in US dollars. Iwo vachida kuti Zimbabwe dollar inge iri yakasimba. Hamungasimbise mari yenyu kana muchitamba nemari yevamwe.
Mashoko aya atsinirwa navaShakespeare hama uswa vanomirira Warren Park vari nhengo yeMDC Alliance.
Minister of Finance vanofanira kusarudza kuti voita dollarization here, nekuti voshandisa mari yekuAmerica. Ndoda kuti ndo kwazvakuenda zvoga ivo vasati vazvitaura, asi tiri kuona sekuti ndozvo zvaakuitika izvozvo. Mukatarisa kuti nyika ifambire zvakanaka, vanhu vemuZimbabwe vari kutambira mari dziri mumazimudhora, asi kuti vanobhadhara marendi, vanotenga chikafu, vari kutora mari dziya dzichiiswa pachero, inoratidza kuti mari yedu yakadzika zvakanyanya. Vonotenda mari yekunze kwenyika ndoyavakushandisa kuti vagobhadhara dzimba dzavanogara, vagobhadhara mafizi evana vechikoro, vagotenga pasi dzimotikari, vagokwanisa kutenga kunyange nepuo.
Vanomirira Hatfield mudare reparamende vatapiwa mashakada veMDCT vativo mari dzakapiwa Zimbabwe neIMF dzinofanira kushandiswa zvine mwero.
Chimwe chatingada kuona ndechekuti maSDR aya, maspecial drawing rights atakapiwa neIMF anokwana kuita 1 billion, ini dai zvaibvira aitango ashandisa kumaarea anobata upinyu hwevanhu kunyanyanyanya, zvakaita sekuwanikwa kwemvura. Togadzisawo magetsi edu kuti rural electrification iyai iendere mberi, mataundi magetsi akabvimwa, maindastiri asaafektiwa nokudzimwa kwemagetsi. Chechitatu, togadzira marodhi emadhorobha edu. Madhorobha edu hachina marodhi seHarare. Ukaenda kumalocation kwese kumahigh density nekumamedium density, marodhi edu ashata, makomba chete. And most importantly,
vachipawo pfungwa dzavo vanokokera nhengo dzedare reparamende dzezanupf vapupuraito garepi avanomirira Gutu mudare reparamende vatiwo vanxube havafaniri kukanganwa vari kumaruwa.
Bhajeti redu ngaritarise vanotambura, ngarinyanye kutarisa ikonomi yedu itange kufamba, risapote vaya vanogadzira zvinhu kuti vakwanise kuwana mukana wokugadzira zvinhu zvinoita kuti ikonomi yedu ifambe. Zvikuruwo tinoda kutarisa yatingati infrastructure yekumamisha uku, urani, zvikoro zvinodzidzira vana kuti zvinge zvakagadzirwa zvakanaka. Uyewo takakurudzira Minister of Finance kuti vatarisawo zvinotambirwa navashandi vehurumende.
Vanxube vakati vachaparura bhajeti ravo musi wa25 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.